vachitaura pachirongwa chekuparura chirongwa chefair fair campaign mumasvingo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muCrisis in Zimbabwe Coalition vatulani Muswelanto vati mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari kubata pasi rose kumeso vachivimbisa sarudzo dzakachena, asi hurumende yavo isina zvairi kuita mukuvandudza mitemo yesarudzo.
Chokutanga ndechekuti taona kuti hurumende yedu irikutungamirwa naMnangagwa aizive chinhu chinonzi credible free and fair election, chairi kufamba ichipromisa pasi rese kuti Zimbabwe ichaita maelections ari free, fair and credible. Taona zvakare kuti maelections edu achiri kuda kuita mugore rino pane zvinhu zvakawanda zvataifanira kunge tichigadzirisa. Zvinhu zvakafanana nokuti mauto aisafanira kunge achioneka achirana maelections, haasafanira kunge ari involved mumatongero kana mafambisiro ebasa mumusangano weZimbabwe Election Commission. Then chetatu zvakare taona pane chimwe chikomiti chinova chinofamba nemaelections chinonzi Elections Logistics Committee, ichocho zvakare chiri kutungamirwa nemauto.
Mukuru wesangano revakaremara Disability Amalgamated Community Trust vaHenry Chivhanga vatiwo fair fair ichanetsa musarudzo nekuti hurumende haisi kugadzirisa zvakaipa zvaitwa makore apfuura muhurumende yava Robert Mugabe.
Free and fair elections achanetsa nemhaka yekuti kana tichiti fair fair zvoreva kuti zvinhu zvoitwa pachena, uye kuti munoisa zvinhu zvinoratidza kuti zvinhu zvavakuiswa pachena, munoisa mitemo inoita kuti vanhu vasununguke vachireva kuti toda kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakadai. Saka hurumende iripo haisi kuratidza kuti iri committed kufair fair elections vari kutaura, inongova public relations effort yavanoita kunze kuti vagonze. Taifanira kuziva kuti kusvika musi wakati tinenge tadai pamareforms, kusvika musi wakati tinenge tadai pamareforms, tova nechecklist yedu yokuti titi muganhu wavakareva vazviita here zvavanoreva. Saka fair fair elections idzi vana veZimbabwe tisabatwa kumeso, tinotofanira kutomera.
Asi vadhumisani muNguchini veMasvingo Youth Empowerment vati vaMnangagwa vari kuita basa guru rekugadzira zvinhu kuti sarudzo dziitwe pachena sekuvimbisa kwavo.
Isu tinotenda nehurumende yavaMnangagwa nezvairi kuita, tikona zvizhinji zviri kuchinja. Takatarisa munyaya yesarudzo yatichaita gore rinoi, tikona kuti maobservers aya edzimwe nyika ari kubva kuna maamerica nekuna mabritain, mainternational observers aya angachirambidzwa kuuya kuzodzivha maelections edu makore apfuura aya, iyezvino vakapiwa mukana wekuti vauye. Uyezve tikona kuti mapolitical parties yese akatodaidziwa vakatogara pasi, ndofunga vachagara pasi mazuva ari kuuya kuti vavakurukure nyaya idzidzidzi vakasangana chimapolitical parties ese. Uyezve vaMnangagwa vakakurudzira mapolitical parties acho ese kuti vanhu vasarovana, uyezve vasashamisa yatinoti iyo hate language kana kutukana kana kunyombana kana kushungurudzana pakukampina.
Asi vaGilbert Sivanda veZimbabwe Civic Education Trust vati kunyange hazvo nyika dzekunze dzakakohwa kuzoona sarudzo, kutyidzirwa kwevanovhota mumaruwa kuri kuitwa nemadzishe nemauto kuchiripo.
Pane zvinhu zvitatu zvandingati ndo zvakati koshei. Kune kutorwa kwaitwa maslipi zviyai zvine madzishe, inyaya imwe inoramba ichiita kuti vanhu varatidza sekunge vari kutyidzirwa kuti munhu haazivi kuti chii chazoitika. Kwozouya zvakare kumarehwarehwa ungonzi kune masoja kumaruwa kuti akabuda basa here kana kuti ane chimwe chinangwa chinenge chichizoda kukangasa sarudzo, vanhu havasati vaakuziva kuti zvinhu zvakamira sei zvinhu zvakaita saizvozvo. Uyezve kusaturwa kwebumbiro kana kuti kuvandudzwa kwebumbiro zvingatidzi mareforms, chinhu chinokosha chaizvo kuti vanhu vazhinji havasati vazvinzisa, vamwe vanovaso kuti kukakavadzana kwehurumende namapato anopikisa. Izvo kwete, chinhu chinenge chifanwa kunge chichitoitwa kuti chinge chakakonderwa nyange even muconstitution yenyika, chinhu chinenge chifanwa kunge chichiitwa kuti titore kuvandudzwa kwesarudzo kuti kugofambawo zvakanaka sezvatarisirwa.
Mapato anopikisa ari kugara akachema achiti hurumende haisi kuratidza chido chekuvandudza mitemo yesarudzo. Nyaya yekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo yakapinzwa muparamende kutanga kwemwedzi uno, asi hapana zvakaitwa zvichitevera kupokana kwakaitika muparamende kudzamara nhengo dzedare dzaenda kuzororo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.